Muchiziridzo chaita nhasi zera yati mitengo yemafuta edizili yakwira nemasendi matatu ekuAmerica kusvika dhora rimwe nemasendi makumi manomwe nemana emari ekuAmerica kana kuti dhora 74 cents kana kuti mazana mana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe nemasendi makumi mashanu nematanhatu emari yemunyika kana kuti 499.56 RTGS. Kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi manomwe nerimwe kana kuti dhora 71 iyo yakaziviswa musi wa6 mwedzi uno. Mutengo wepeturu wakakwirawo kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nerimwe kana kuti US$63 kuenda padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nemasere US$68 kana kuti madhora mazana mana nemakumi masere nerimwe nemasendi maviri ane mari yemunyika kana kuti 481.2 cents RTGS. Kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika avo vati zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro kunyanya chikafu icho chava nevhiki mbiri chichingokwira mitengo pasina kana kumbomira. VaAndrew Munguri vati kukwira kwaita mafuta ekufambisa uku kuchaita kuti vatadze kutenga chikafu muzvitoro sezvo vagara vachidhurirwa.
Iri dambudziko ratawegwanaro imai vatsvamusana mwana vatsvadumbu. Apa zvona zvisiri kutombofamba zvakanaka nokuti kwezvino chero nemari dzatakutambira idzi hazvisatombokwani ende zvinhu zvese hazvisi kutombofamba zvakanaka chero marendausi chero chikuenda kuchipatara hazvisati chero kuti tikwanisa kutravhela kuenda kumastations kwedu tinoita basa redu hazvisatomboiti zvinhu zvese zvakutodhura. Aivha hurumende yakwanisa kutigadzirirawo zvinhu zvaita zvakanaka panyaya yeekonomi apa nokuti ndo pane nyaya yese pachakonzera mvonga mupopota.
Zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa e2 liters ayo oita mari inodarika chiuru nemazana mashanu emaRTGS kubva kumazana matanhatu svondora pfuura. Chisaga cheupfu che10kg chakakwira kusvika kumadhora chiuru nemazana masere mune zvimwe zvitoro izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kukwidzirwa mihoro yavo kumabasa. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ mumasvingo vadhumisani muguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta edzimotokari uku kuri kuita kuti vatengi vaomerwe.
Announcement yaitwa nezera yekukwidza maprices efuel, petrol and diesel tokuona kuti zvichaita major impact maprices emaproducts and services nekuti fuel is a major cost driver production emagoods ne the movement of the same goods kuti zvisvike pamamaketa zvinyo chidiwa nemaconsumers. Saka any increase inongoitwa pamaproducts iwayaya inobva yangoitwa pass on to the ordinary person who is the consumer.
Ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtimba.